tamadiro ndini ndinovhika muse ndini ndinopisa musungo ndini ndinozarura masuo ndini ndinoguba muono ndini ndinotumira ruzivo ndini ndinotura mutoro asi ndakabva mumazvakana ndakazvikotambira venhuru zvikanzi ichocho chigaro ndicho chemachita kuno kune ndarama mazango nemafuta mambo vari kuno vanokuziva nezita vanombonditenderawo kuti ndimbotsika hono dzinokuvinga nemhanye kunofika pamwe ungabatawo mupendero wejira ndinenge ndasakura minzwa ndinenge ndavhara makomba boko dzavanenge vakarovera unosvika pamushandakadzura usazongoramba wozvitya mwoyo kutema kwako kwese ndinokunzwa chamakaisa mufu inyama yangu hamuchina mweya wangu mukova kuno tinopembera nerukare hauna chikonzero chekusuva ini ndakabva mumazvakanaka ndakazvikotambira venhuru zvikanzi ichocho chigaro ndicho chemachita kuno kune ndarama mazango nemakuta mambo vari kuno vanokuziva nezita vanombonditenderawo kuti ndimbotsika hondo dzinokuvinga nemhanye kunofika pamwe ungabatawo mupendero wejira manyoro akanyorovera anoreva nhema anopinya kwere anoganda pfumo akunamba asi andizive anoziva ndize otumira nomezuva rinouya mumwe timuzarurire timugamuchire timumbundikire toti ndimi mapakure asi ndakabva mumazvakana ndakazvikotambira venhuru zvikanzi ichocho chigaro ndicho chemachita kuno kune ndarama mazango nemakuta mambo vari kuno vanokuziva nezita vanombonditenderawo kuti ndimbotsika hondo dzinokuvinga nemhanye kunofika pamwe ungabatawo mupendero wejira